Musangano wevatungamiri veDynamos waitwa nhasi mangwanani ukabvumirana kudzinga chigove zvichitevera kurohwa kwakaitwa chikwata ichi 1-0 neHerentals nezuro. Kunyange hazvo chigove asina kubatika panhare mbozha rwake, sachigaro wechikwata ichi vaIsaiah Mpfurutsa vati chokwadi kuti chigove aregedzeswa basa. Vati ivo Richard Chihoro naEdward Sadomba ndivo vachafanobata basa iri vachitsvaga murayiridzi mutsva. Mumwe mutevheri weDynamos, Petros Musambasi, anochigove anga achifanira kudzingwa nekuti Dynamos yanga yarasika matambiro ayo.
Kocha anga achidizevha kudzingwa nekuti timu bhora ranga yakutamba ranga risinganakidzi ende matactics ake anga asingaiti.
Mumwe mutevheri weDimbare, muzvare Rosemary Muchatuta, vanochigove aifanira kuve asina kumbotambidzwa basa iri pekutanga.
Chigove uyu haana kana history yekuti pane kwaakambokochawo. Anoti vanga vambomuisa sei? Paangatouraya timu apa.
Vabatai kwaedza avo vanobva kunoton vano Dynamos inofanira kugadziriswa zvakasimba sezvo isina kumira zvakanaka.
Timu haina kumira musha. Haina kumira musha zvachose. It needs to be revamped. Defense, strike force in the...
Vamfurutsa vati ivo Dimbare ichange yave nemurayiridzi mutsva svondo rino risati rapera. Asi mashoko ari kufamba anoti Dynamos iri kuita hurukuro natondera indiraya uyo asiri pabasa pari zvino kuti atore basa rakakosha iri. Ndiraya ndiye aive murayiridzi wechikwata ichi muna 2015 apo Dynamos yakapedza iri pachinhano chechipiri akazosiya basa akananga kungezi Platinum Stars. Pari zvino Dynamos yave payaive mwaka wapera apo yakapedza gore rese ichirwira kuramba iri muPremier Soccer League. FC Platinum iye ino mukombe uyu ndiyo iri kutungamira makwikwi aya nemapoints 10 kubva mumitambo mina zvekuti vamwe vateveri venhabvu kusanganisira vatinashe Museki vanochikwata ichi nengezi Platinum Stars ndizvo zvicharwira mukombe uyu zvekare.
FC Platinum se timu ine mukombe izvozvi, we will never rule it out. Uyezve ngezi Platinum nemari nakochi munyuwanu anenge anogona ndofunga zvichavabudira zvakanaka.
Svondo rino Dynamos yakananga kubhabha Field Stadium kunosangana neTero 1 panguva iyo FC Platinum yakananga kuChicken Inn. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.